Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 31, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanozivisa nezvemari dzichapiwa mapato ezvematongerwo enyika ezanu PF neMGC ayo anokodzera kupiwa mari idzi pasi pemutemo. Hurumende inombomisa kupiwa kwemarezinesi yekuchera zvimwe zvicherwa zvakakosha zvishanu. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika otaura pamusoro pezvaanotarisira kuitira veruzhinji mugore riri kuuya ra2023. Pope Benedict, avo vakatungamira kereke Roman Catholic Church kwemakore angada kusvika kumasere, vasati vasiya basa vanoshaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakazivisa nezuro nezvemari dzichapiwa mapato ezvematongerwo enyika akakwikwidza musarudzo dza2018 akakwanisa kuwana zvikamu zvishanu kubva muzana kana kudarika zvemavhoti. Mapato achawana mari iyi anoti rezano PF iro richapiwa Zimbabwe dollars inosvika 985,874,400. Zvichiuyawo kubato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora, bato iri richawanawo mari inoita $422,717,600. ZANU-PF yakawana zvikamu zvemavhoti zvinodarika makumi manomwe kubva muzana, kuchitiwo bato reMDC richiwana zvikamu makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana. Mari yebato reMDC inoenda kubato rinotungamirwa navaDouglas Monzora mushure mekuhwina kumatare edzimhosva hondo yekutungamira bato iri. Mari iyi inopiwa mapato anokodzera kwemakore mashanu mushure mesarudzo. Hurumende inonzi yambosendeka parutivi kupiwa kwemarezinesi matsva ezvicherwa zvishanu zvinoti mangoda kana kuti diamonds, copper, lithium, nickel nechimwe chicherwa chinenge chiine utare kana kuti rare earth. Bepanhau reHerald rinoti hurumende yakatora danho iri zvichitevera kuwandisa kwakanga kwaita vanhu vaiforera marezinesi ezvicherwa izvi. Chiziviso ichi chinonzi chakaburitswa nemunyori mukuru mubazi rezvezvicherwa vapfungwa Kunaka. Studio 7 yakundikana kubata vaKunaka kuti tinzwe zvizhinji. Tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa munyika reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Danho iri ndinoti kuyeuka bako wanaiwa. Mwiri uchichururuka mvura wozotanga kumhanya kunohwanda mubako. Nyika yedu iko zvinezvi yazara makorokoza ekuChina, haasi tori mainvestor, makorokoza vari all over. Kuzotiwo vamwe vekunana Belarus, kuzotiwo maZimbabweans vane simba ringave riri rekupolitics kana rekusecurity sector, vese vakazara all over nyika vachichera maminerals. Madiamonds kwaMarange akutopera. Saka kana zvichiitwa kuti nyika ibenefit, chinhu chinenge chakanaka. Asi tichitarisa zviri kutoitika munyika, changa chichitodiwa iko zvino kutombomisa maoperations aripo acho, totanga patsva kupa mapermits.
Sei madaro vamagu?
Kuwanda kwevanhu vari kuda mapermits haisi mhosva. Anyone anogona kuapplya kuti ndiri kuda permit. Mubvunzo ndewe kuti tine here yatingati criteria yekuselecta kana kunonga vatinoti ava ndo vanokodzera kuti vapiwe permit muZimbabwe. Saka tichizvitarisa izvozvo tinoona kuti kuwana permit yekumaina muZimbabwe chinhu chiri nyore, especially tichitarisa uori uri musekta imomo, tichitarisa kushandiswa kwemasimba ekutonga politics.
Iko kuti hurumende imire kupa mapemiti vamagu hakuzokonzera here kuti kutowanda vanhu vanenge vakuchera zvicherwa izvi pese pese kana vatingati makorokoza iwa?
Hongu zvinowedzera kucherwa cherwa pese pese nekuti pfungwa ine vanhu vazhinji muZimbabwe ndeyekuti mining inoitisa mari. Saka iko zvino izvi nyika yedu yaparara nekuda kwemining. Nzizi dzedu dziri kuparara, makomo ari kuparara, minda yekurima chaiyo iri kuparara nekuda kwemining. Saka pari kudiwa kuti hurumende itange kutarisa economy zviri broad, kwete nhema dzavari kunyepa kuti mining ichasimudza economy yeZimbabwe. Hakuna zvakadaro. Kana tichizvitarisa, mining iri kuparadza economy yeZimbabwe, iri kuparadza agriculture. Inowa ndiyo yatingati huku inototsa mazai anopa nhiyo dzinoita kuti ikonomi yedu ikwanisewo kumhanya sedziri kuita dzimwe ikonomi dzakaita sana South Africa.
Vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa munyika reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare neStudio 7. Apo gore ra2022 rasvika kumagumo pasi rose ratarisira kupinda muna 2023. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika makuru munyika anoti ane zvaagadzirira vana veZimbabwe muna 2023. Ngatinzwei kuti bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa rakarongerei mhuri yeZimbabwe muhurukuru yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemutevedzeri wemutauriro webato iri vaGift Ostalos Siziva.
Maita basa 2023 inenge rigore rakakosha kwatiri nekuti kutarisira kuti munyika muite shanduko. Tichaparura hwaro wekuti tinofamba sei tichitarisa maprogramu edu kumaruwa, maprogramu edu towards young people and women. Ndoitange iri focus yedu nekuti kugadzira sei kuti tikunde musarudzo sa-2023. Saka ndo mafambira chaita 2023 is going to be an important year for us ku-CCC. Seruzhinji reZimbabwe tirikutarisira kuti munyika muite shanduko.
Munoiunza sei shanduko iyi yamuri kutaura vaSiziva?
Tidzose mabasa, tidzose upfumi hwenyika ubenefite maZimbabweans, tigadzire nyaya yedevelopment munyika, tigadzire nyaya yemugwagwa, tigadzire nyaya yemagetsi, nyaya yemvura. Tirikutarisira kuparawa yatinoti the new Zimbabwe blueprint, rinoiriwo our policy blueprint rekuti how do we resolve nyaya yekushayikwa kwemabasa, togadzira sei nyaya education nezvimwe zvese zvakasiyana zvinosanganisira nyaya zehealth program yedu. Saka tichapara hwara iroro nekupanyika kuti tinofamba sei gore ra2023.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivans abatawo mushandi mukuru muboka rinoona nezvekufambiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa mugwadi.
Mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai kumativi mana enyika navose vari kunze kwenyika vangadai vari kutibata uyezve vasina kukwanisa kuuya kunge vachisangana pamwe chete nehama dzavo muholidhe yedu yakakura zvekare nekutanga kwegoredzo kwatatarisana nako. Musangano weZanu PF unokushuvirai kuva neholidhei yakanaka kwazvo, unokushuvirai mufaro, unokukurudzirai kuenda kumisha dzenyu kwatinobva sevana vemuZimbabwe vanoberekwa navanhu tichinokorokotedzana navo mugoredzva zvekare nokupemberera.
Vamugwadi taakupinda muna 2023, imiwo sebato reZanu PF, zvamuri kudawo kuzivisa vatsigiri venyu nemhuri yeZimbabwe ndezvekutiwo kudini?
Tinokushuvirai kuti mufambe zvakanaka mumigwagwa, kunyangwe mhamba ikakubatai, asi tinokumbira kuti mufambe zvakanaka musvike mamuri vapenyu, mugodzoka zvemuri vapenyu, Jehovha wehondo akufambisei neruoko rwake rune simba. Mwari akutungamirirei ndiye Jehovha werugare. Tinoyanana tiri kumisha dzedu nehama neshamwari tichifara kwazvo. Asi ndinokukurudzirai zvekare takamirira musangano weZANU-PF kuti musakanganwa kuti gore rinouya kune nhimbe iriko.
Inhimbe ipi vamugwadi yamaakutaura iyi? Mave neminda here muHarare ichada kuzosakurwa?
Kune nhimbe iriko tinosangana kunovhota. Naizvozvo ngatiinde tinonyoresa kuvhota. Vasati vanyoresa kuvhota vangava vari musangano, tinokurudzirai kuti munorejista kuvhota. Vamunangagwa vanokushuvirai zororo rakanaka. Musangano weZANU-PF unokushuvirai zororo rakanaka. Fambai norugare mukodzoka zvino mugare. Musamhanyisa mota mumugwagwa, chenjererai njodzi. Fambai zvinyoronyoro, chikuru ndiko kusvika nekudzoka tiri vapenyu. Tinokutendai.
Vanga vari mushandi mukuru muboka rinoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunare naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Emeritus Benedict vavo vakatungamira kereke Roman Catholic Church kwemakore angada kusvika kumasere vasati vave papa wekutanga kusiya basa vega mukati memakore mazana matanhatu vashaya nhasi vave nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuberekwa. Kushaya kwapope Benedict kunotevera chikumbiro chapope Francis chekuti vanhu vanamatire vakavasiyira basa ava. Muzinda weVatican wakazivisawo kuti utano hwavo wakanga hwaipisisa nekuda kwekukwegura. Muzinda weVatican vazivisa kuti mutumbi wevakambotungamira Catholic Church ava uchange uri muSt Peter's Basilica kubva nemuvhuro. Pope Francis vachange vachitungamira misa yekupemberera upenyu hwapope Benedict muSt Peter's Square nemusi wechina. Pavakazivisa nezveurongwa hwekuda kusiya basa kwavo muna 2013, Pope Benedict vakati vakanga vasisina utano hwakanaka nepfungwa dzinoshanda zvakanaka kuti varambe vachitungamira sapapa. Kubva zvavakasiya basa vachienda pamudyandigere vakanga vasinganyanyoonekwe muruzhinji vachipa nguva yavo yekurarama yakanga yasara kuminamato. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Tiine hurukuro nemushandi anoona nezvemitemo kana kuti advocacy officer musangano reLegal Resource Foundation, amai Valeria Zviuya, kuti tinzwe kuti gore ra 2022 ranga rakadii kumadzimai uye zvii zvavanotarisira muna 2023.
Maitemi wa kandiri kuririno rangarini zvakawanda nezvakanaka zvinovanosika mairano nemutemo. Isusu bato kana kuti organization inoshanda zvikurusa nemadzimai tine zvakaitarisirawo zvina zvinozadziviswa kuti tiri kutarisirawo kuti mugore ratakupina ma 2023 zvichagadziswa zvizere. Ndepanenzaniso gore rinochitanga ndosangana kuona nyaya yemerages yedu yakadaita merages act kune zvatati kutarisira zvakawanda mumutemo imomo zvina zvinobudirira zvimwe zvakabudirira. Pati tichitarisa nyaya yemerages act yedu mitemo yese wanano muzimbabwe yaakuwanikwa mumutemo 1 izvo zvinova zviri very progressive munyika yezimbabwe. Tichitarisawo zvakare makore kana kuti zvechild marriage yabva zvadzimwa nenyaya yemutemo iyoyo nekuti mutemo wedu waakuti hapana mwana ari pasi makore 18 anogonesa kupinda muwanano. Saka zvinhu zvatinofarira chozvo zvakabva pamutemo iyoyo. But panewo mamwe matambudziko ari kuuyawo nemutemo iyoyo. Ndofunga makaona kune kune mapepa akawanda akanyorwa nemaorganization akawanda atichi kutarisirawo pamwe zvichazogadziriswa panyaya yemarriages act yatanayo. Totarisawo zvakare domestic violence act yakandomirisa yakabva kupedza 16 days of activism. Tarisiro yedu ndeyekuti mutemo wezimbabwe tichitori nawo
mitemo yemhosva inoenderana nevanhu vanotara muviri dzoga mudzimba iriko zvakare chatiri kutarisira ndechekuti mitemo yezadzikiswe vanhu vari kupara mhosva idzodzodzo nekukuitana nemhirizhonga vapihwe mitongo yakati simbei kuti vasadzokorodze kupara mhosva dzakafanana nedzemhirizhonga yemudzimba nokuti vakawanda vanhu vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwemhirizhonga idzodzo
ko kune zvemitemo zvakabatawo zvakadii madzimai
mukatarisa muparliament medu pasishon yakabva kupera pane mitemo miri pane dzimwewo zvakare ndotarisa nelabour management bill iri kutitarisira kuti uende kubva mugore ra2023 ine zvakanaka zviri progressive zviri kuitwa nyanyei zvakabatsira zvinobatsira madzimai ndokutanaenzera nienganiso panyaya yematenity leave mukatambisa mutemo uyu uri kuedza kuvandudza nyaya yematenity leave kune vanhu vachienda kumadzimai anoenda kubasa kuti vakwanise kuwanawo mikana yakawanda yekuti vazvare vana vakawanda pasina limitation yanga iripo yekuti unogona kuzokana kuvana vatatu kana kuti matenity leave yakonepera after 2 years nezvimwe zvakadaro yese zvichida kuvandudzira kuti madzimai akwanise kunyatsosununguka vana vavo vachiramba vachienda mberi nebasa uye vasingazoshaiswi mikana nenyaya yekuti munhu ane pamiri nekuti munoziva kuti vamwe vanhu havatodi kuti opera munhu kubasa kana aine pamiri nekuti vanenge vaakutarisira obligation inozouya nekumubhadhara pamatenity leave saka labour management bill chikutarisirawo ndokubva mugore rekuuya iri kuti ichagadzirwa ichizotarisira pana issues yakadaro inotaura nezvakawanda asi inenge kutaura nezvakananga mazimai ende ndo hani yacho yandataura labour management bill
tiri kuona kuti gore riri kuuya iri ra2023 nyika yatarisana nesarudzo tichionawo zvakare kuti madzimai ndo vakawanda vanopinda munyaya dzesarudzo kana kuparticipeta zvii zvamungataurawo
ndotarisirawo zvakare gore rinouya kuti maelections edu ave akanaka akajeka kusina mhirizhonga nezvimwe zvakadaro nekuti madzimai vanhu vanovhiringidzwa chaizvo nemhirizhonga dzinoitika panguva yemaelections ende isusu seorganization yedu tinechingotaiwa zvimwe ngazvipambe mune zvakanaka mugwaro rakanaka pasina anozorasikirwa neupenyu wake nezvimwe zvakadaro panguva inoelection vanhu vase vakwanise kuita kodzero dzavo kuekisesaiza kodzero dzavo dzekuvhota pasina zvimhingamupini zvinopinda ipapo titarisirawo zvakare tv amendment bill vajonga ndesunga makaona kuti yakapostpona kupera kwegorei saka takamiriro ikanzizintetodei itarisiro yedu kuti tichaonawo mutemo unoita kuti maorganization mazhinji emuno muzimbabwe akwanise kushanda zvakanaka sezvavanga vari kuita zviri pamutemo but vachishandawo zvakanaka nenyaya yekukonzera budiriro munharaunda dzatinoshanda dzakasiyana siyana
manga makateerera kune mushandi anoona nezvemitemo kana kuti advocacy officer musangano relegal resource foundation amai Valerie Zviuya vari parunhare muHarare muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nemadzimai iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro naishe Nembire vaClemens Nembire vekumount Darwin mudunhu remashonaland central tiri kukupai hurukuro tichitarisa nezvekupiwa masimba kwemadzishe kuti vave iwo chete vanotonga nyaya dzose dzine chekuita nevhu uye kurambana
ikazivai vateereri kazivai muri wezimbabwe shuviro yangu ndeyekuti tigare muri nyararo sevanhu vane tsika dzavo sekunzwa kwamukaita vakandemirire dhaindimirisa pachena kumhuri wezimbabwe ndichiti madzimambo ndisu vari dzevhu takagoverwa nyika namukombwe ari chigova nyika izvozvo zvinozivikanwa mambo namambo anobatwa netsivo kana kuti anobata tsivo ndoyaanoombekwa nayo achigadzwa achitambira mhiko yekuva mambo haungave mambo kana usina mhiko yevhu saka ivhu rese riri pasi pemadzimambo ringave ivhu remakanzuru remumapurazi makuru ivhu remumapurazi madiki rese riri pasi pemadzimambo vakatarisa bumburo redu remutemo rakaburisa pachena iro kuti mambo ndiye muridzi wenyika yaanotonga yatingati pachirungu communal land
chatisiri kuba isisu ivhuku dziraita mitupo kuti irai vhure papapa irai vhure papa urongwa hwokuti mambo ave ndiye anotonga ivhu hunoita kuti vanhu vasakakatani vanhu vave nechita vanhu vave nehunhu kana mambo ari iye ari kubata nyaya yevhu mhosva dzekukakatana vanhu vachikwirirana kumatare mikuru zvinoita shoma zvikuru
kouyawo panyaya yekurambana changamire nembire sei yave pasi pemadzishe
kana vanhu vachiroorana mhiko yekuroorana iri patsika vakaninzwani tsvakirai kuno rusambo chigara muchituru magusandebvu mbonano zvese izvozvo zvinokomberedza tsika dzedu saka kuti vanhu vasarambane muzimbabwe zvinhu zvakanaka kuti vamadzimambo vari ndivo vanobata nyaya yetsika dzekuti vanhu vasarambane zvinoita kuti michato yedu yechivanhu ienderere mberi makatarisa pari zvino kurambana kumwe kwaakuitika kwako makaro majonga akandemiri vanhu vakadanana vakakonzana anoziva kuti apo pane pfuma apo kurambana kwavaakuda kumatare hakuchisiri kweparudo kwako kuti vachigovana zvinhu nedzimwe nguva vanogovana pasina kana budzi ndinditaura mwana saka kurambana kwanjake njake asi vanhu vakabuda nemumako mumadzimambo vachitsiurwa vachipiwa mhiko dzerudo mhiko dzewanano kurambana kunoita kushoma
asi pavanenge vachiroorana vanhu ava totarisa ivo vari kurambana changamire vanenge vambouya here nekumadzishe
maita vajonga havauye nekumadzishe asi dziso ramambo rinoona kwese nzeve dzamambo dziri kwese mambo ari machinda sabini ana mafabhuku ake ikoko ndokunobva tsika dzemuruwa kuti munomu vanhu kana vachiroorana vanoroorana zvakadai isisu kana tsika dzisina kufamba zvakanaka pakunyaya dzekuroorana tinochiva saka tsika ndodzatinotendedza ndodzatinoendesa mberi kutaiwa kana vanhu vaakuroorana ngatiteedzerei tsika dzedu dzepasichigare kuitira kuti vana vasati vaende vodzoka zvoita kunge dambe
ko kunyaya yevhu iyi changamire chinoita kuti munhu angotengesa minda kana kugovera munda asina kuenda kwamambo chii chinozosvitsa pakuzoti dzizouya kwamuri dzaamhosva dzaakutongwa
ivhu redu sekutaura kwandaita kune inonzi communal land ndokwatobata izvi ozoya resettlement land ndomumapurazi makuru mu ikoko inenge ichinzi state land ndekwehurumende kune maland officers vanogovera minda asi mambo achipindawo mukomiti iyoyo asi kumaruvhevha hatibvumire zvachose kuti vanhu vatengese minda nekuti minda iri kumaruvhevha ine nhaka soko bvudzi dzema tembo mazimbakupa dzosa manyanga ine makura asi vanenge vaakutengesa ndonharadada dzaakukanyanisa munhu uri kuitika mumaruvhevha matogara zvaakuita kuti kana atengesa vamwe vaakuenda kumadzitare emhosva vasingazive kuti pabumbiro remutemo rakata masimba akasimba kunzi mambo ndiye muridzi ane simba ane authority nejurisdiction mucommunity.
Manga makateerera kuna Ishe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi nehurukuro yedu naIshe Nembire muchirongwa cheupenyu hwedu. Tanga takamirirawo kuwana minduro kubva kubato reMDC inotungamirwa navaDouglas Mwonzora pamusoro peurongwa hwebato iri muna 2023. Asi pataenda pamhepo tanga tisati tawana mhinduro kubva kumutauriri webato iri vaWitness Dube. Munhau dzemitambo. Gore ra2022 riri kudarika pakati peusiku hwanhasi vamwe vachiti Zimbabwe inofanira kushandisa zvayakadzidza muna 2022 kuti ikwanise kubudirira mumitambo muna 2023. Michael Kariati anotitaurira kuti gore ra 2023 rakapakata zvipi mumitambo.
Gore ra 2023 rakapakata machikichori emitambo kusanganisira makundano eWorld Cup matatu mumitambo ye rugby, cricket pamwe nebhora remaoko kana kuti netball uko maGems eZimbabwe ari kunokwikwidza. MaGems akapedza ari pachinhano chechisere pamakundano akapedzira kuitwa kuLiverpool, England, zvekuti captain wavo Felicitas Kwangwa ari kuvimbisa kudarika zvavakamboita izvi apo vari kuenda South Africa.
Sezvatakamboitwa kuLiverpool, we just expect to continue from where we left. Saka akavatarisirawo maresults achayevenu.
Zimbabwe ndiyo imwe zvikwata gumi nezvisere zvichange zvakaungana muCape Town muna Nyamavhuvhu gore rinouya kurwira mukombe uyu. Zvimwe zvacho zviri Australia, Barbados, England, Tonga, Fiji, Malawi, Scotland, South Africa, Jamaica, Wales, Sri Lanka, New Zealand, Singapore, Trinidad and Tobago neUganda. Asi muongorori wezvemutambo vaMathias Kufandirimbwa vanoti Zimbabwe inoda gadziriro yakasimba kwete kutamba nezvikwata zvavanogarorova nekuti hapana chavanowana mazviri mugadziriro yavo. Makundano eNetball World Cup aya ndiwo mamwe emitambo yakatarisana nezvikwata nevatambi vemuZimbabwe mugore ra2023 iro riri kutanga pakati peusiku hwanhasi. Chikwata chemutambo wecricket chemaChevrons chichiri nemukana wekuenda ku2023 World Cup, kunyange hazvo izvi zviri kuratidza kuti zvichange zvisiri nyore. Pari zvino Zimbabwe iri pachinzvimbo chegumi nembiri mugungano rinofarira kubuda zvikwata zvinomwe kuenda kumafainari eWorld Cup ayo achaitirwa kuIndia. Mutambi wetsiva wechidzimai kuda chiwandire achange ari munzira kuenda kuMexico kunorwira bhande regoridhe reWorld Boxing Council reuremu hwesuper bantamweight. Chiwandire ari kubandana naye Milet Mekado, mutambo uyo anoti aive akamirira kwenguva refu.
Gadziro yemutambo unotikamira zvakanaka, zvese zviri kuendeka, hapana chisiri kufamba. Takagadzira zvese zvakakwana, takatomirira kuti titongoudzwa kuti chitamba ito. Chero tikanzi tambai mangwana, tinokwanisa kutamba.
Maneja wake Clyde Musonda anoti chiwandire anofarira kuve ave nemabhande ese muremu uhu panopera gore ra 2023.
Musikana uyu ari kuenda kumberi zvekutoti tida kutoti azenge ari musikana anitori nemabelts ese mudivision imomo. Tichitaura kuti anofanira kuwina IBF world title, WBA world title, WBC world title. Ndo kwatakavavarira kuti anga achisvika iko.
Asi vatambi vechikwata cherugby chenyika vachange vari mudzimba dzavo kuona Rugby World Cup 2023 pazvivhitikiti mushure mekutadza kubudirira kuendako. Asi vatsigiri vemutambo uyu vanoti vachange vachikuzirira vavakidzani veNamibia, kunyange hazvo vakatora nzvimbo yaifanira kutorwa neZimbabwe. Asi veruzhinji kusanganisira muzvina bhizimisi vaInnocent Mutena vari kutarisira kuti dambudziko remagetsi harisi kuzovakanganisa kuona makundano eWorld Cup aya sezvakaitika kune enhabvu.
Vanofanira kuinjura vakazorora vari mumasports bar kana kudzimba dzavo, but hapana chaurikwanisa kuona nekuti magetsi ari kuenda almost kuma 16 hours. Magetsi chinhu chakakosha kutezo, unofanira kugadziriswa in time.
Maziso nenzeve dzevanotevera nhabvu zvese zvichange zviri paSports and Recreation Commission kuda kunzwa nekuona kuti vachafambisa sei nyaya dzekudzoka kweZimbabwe munhabvu yepasi rese.
Tinotenda Michael Kariati, tichikushuvira imose gore dzvarakanaka anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika disen.